manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitefenyura tiri muWashington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manhero akanaka vateereri, tinosangana zvakare manhero anhasi uri musi wechina mbudzi 7, 2024. Makateerera kuStudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti hezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Mutungamiri wenyika yeAmerica vaJoe Biden vanoti vachatambidzana tsvimbo yekutungamira nyika navaDonald Trump murunyararo. Mutevedzeri wemutungamiri wenyika yeAmerica amai Kamala Harris votambira kukundwa sarudzo navaDonald Trump. Kozi zvarwa zveZimbabwe zvinoonawo sei kusarudzwa kwava Trump. Tichakupenya iyi zvizere. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mutungamiri weAmerica vaJoe Biden nhasi vatura mashoko avo nezvesarudzo vakataura kukosha kwekutambidzana masimba murunyararo. VaBiden vataura izvi vari muRose Garden pamuzinda weWhite House muWashington DC. Vati vakatokorokotedza vaTrump avo vamirira kutora mhiko yekutungamira nyika vakatiwo vakataura nemutevedzeri wavo amai Kamala Harris avo vakakundwa musarudzo navaTrump. VaBiden vati vanhu havafanira kuda nyika yavo chete kana vachinge vakunda. Vati kutambira zvabuda musarudzo nekutambidzana tsvimbo yekutungamira nyika murunyararo ndizvo zvinosimbisa utongo hwejekerere. VaBiden vati vanotambira zvakasarudzwa nevanhu vakati vanhu vanofanira kubatana zvisinei nekuti wakavhotera ani. Vatiwo sarudzo dzemuAmerica dzinoreva zvejekerere. America iri kugadzirira kutambidzanwa kwemasimba, mutungamiri wenyika vaJoe Biden vachikorokotedza vamirira kutora mhiko yekutungamira nyika vaDonald Trump uye vomutevedzeri wemutungamiri wenyika amai Kamala Harris vachitambira kukundwa kwavo musarudzo. Mutori wenhau Patsy Wedakusarwa anotipa nyaya inotevera kubva kuHoward University muWashington DC uko amai Harris vakataura vari nezuro. Nyaya iyi muri kuiverengerwa naBlessing Zulu Studio 7.
Amai Harris vakatenda kuti vainge vakundwa musarudzo paHoward University apo vakadzidza uye pavainge vari nevatsigiri vavo vakamirira kunzwa zvainge zvichibuda musarudzo. Vakange vavimbisa havo sarudzo dzisati dzaitwa kuti vakazvipira kutambira zvinenge zvabuda musarudzo idzi zvinova zvakasiyana navaTrump avo vaiti kana vakakundwa sarudzo idzi dzinogona kunge dzabirirwa. Amai Harris vakati kutambira zvabuda musarudzo itsika yevanhu vemuAmerica.
Tinoremekedza nekukoshesa bumbiro remitemo yenyika yeAmerica kudarika mutungamiri wenyika kana bato. Tinopa ruremekedzo nerukudzo kuzvatiri sevanhu uye kurumbidza musiki. Kuzvininipisa kwangu pamberi pezvinhu zvitatu izvi ndiko kwapa kuti ndive pandiri nhasi. Asi apo ndiri kutambira zvabuda musarudzo handisi kuti handichatendi mune zvandaifunga kuti zvinofanirwa kuitwa pandaitsvaga rutsigiro.
Vasati vataura kuruzhinji amai Harris vainge vambofonerawo vaTrump vachivakorokotedza nekukunda musarudzo uye zvipangamazano zvavo zvinoti vakataura nezvakakoshera kutambidzana masimba murunyararo uye kuva mutungamiri wemunhu wose wemuAmerica. zvipanga mazano zvava Trump avamirira kutora mhiko yekutungamira nyika. Zvinoti vaTrump vakatenda amai Harris neushingi hwavo kuzvibata kwavo pavaitsvaga rutsigiro, uye vanoti vaviri ava vakatenderana kuti zvakakosha kubatanidza nyika. Mumashoko avo nezuro, amai Harris vakaedzawo kunyararidza vatsigiri vavo nevaivabatsira kutsvaga rutsigiro.
Kana kwaita rima ndipo paunokwanisa kuona nyenyeredzi. Ndinoziva kuti vanhu vakawanda vari kuona sekuti tave kupinda murima, asi izve handizvo. Asi ndinzweiwo kana muchifunga kuti tiri murima. Ngatichenese denga nechaedza chenyeredzi.
Mashoko aamai Harris akarangaridzawo vanhu nezvegore ra2016, apo mumwe mudzimai, amai Hillary Clinton, vakakundwawo navaTrump vakatambirawo kukundwa kwavo. Vatsigiri vaamai Harris vanodarika zviuru zviviri vainge vaungana paHoward University manheru emusi wechipiri kuti vapemberere kwavaifunga kuti kwaizova kukunda kwavo, asi pakazove nekusuwa kwakanyanya, apo zvakabuda pachena kuti vainge vokundwa sarudzo. Apo amai Harris vainge votaura vamwe vatsigiri vavo kusanganisira Caitlin Galthia vakadonedza misodzi.
I woke up crying. I left the rally last night crying.
Ndamuka ndichichema. Ndakabva pagungano ranezuro ndichichema. Asi iko zvino ndave kunzwa zviri nani. Tine ndima ine makata. Asi hazvireve kuti rwendo rwasvika kumagumo.
Mumwe mutsigiri waamai Harris vaJonathan Burton vativo,
she gave us a little bit of hope to keep continue to work, you know, on yourself, on your community, and to focus.
Vatipa chivimbo chekuti tirambe tichishanda nesimba, tichizvishandira pachezvedu, kushanda mumatunhu edu, uye ndinofara kuti vapeta urongwa hwavo vachitipa chivimbiso netarisiro.
Mumwe anotsigira amai Harris muzvare Dita Bagava ativo,
the people have spoken, we need to respect that, this is democracy.
Vanhu vasarudza wavanoda, tinofanira kuzviremekedza.
VaTrump vakaudzawo vatsigiri vavo nezuro kuti vainge vakunda zvine mutsindo.
They came from all quarters, union, non-union, African American, Hispanic American, Asian American, Arab American, Muslim American, we had everybody.
Vanhu vakabva kumativi mana ose enyika, vamiririri vevashandi nevasiri vamiririri vevashandi, vatema nemaHispanic Americans, Arab Americans, Muslim Americans, taive nerutsigiro kubva kumarudzi ose.
VaTrump vakaona mavhoti mazana maviri nemakumi mapfumbamwe nemaviri, kana kuti 292. Amai Harris vakaona mavhoti mazana maviri nemakumi maviri nemana, kana kuti 224. Nyaya iyi yatumirwa naPetsi Wadakuswara weVOA News, mukaiverengerwa neni Blessing Zulu, VOA Studio 7.
Direct from Washington, the voice of America, VOA.
Nepfenyuro yeVoice of America inoti vaimbova mutungamiri wenyika yeAmerica vaDonald Trump vakakunda mutevedzeri wemutungamiri wenyika amai Kamala Harris musarudzo yemutungamiri wenyika. Nyaya iyi yatumirwa naCaroline Pressut weVOA News, mukaiverengerwa naBlessing Zulu weStudio 7.
Vakamirira kugadzwa semutungamiri wenyika yeAmerica, kana kuti president-elect vaDonald Trump, vakavimbisa kuti vakasarudzwa vachavandudza zvinhu zvakawanda munyika. Mutori wenhau weVOA Tina Trin anotarisa mimwe mitemo yavakambodzika pavakatungamira nyika uye zvavari kutaura iko zvino. Nyaya iyi muri kuiverengerwa neni wenyu Blessing Zulu, VOA News. VaTrump avo vane makore makumi manomwe nemasere ekuberekwa vari kudzokera zvakare kumuzinda wemutungamiri wenyika yeAmerica weWhite House. Sezvakaitwa navaGrover Cleveland kuma1800, vaTrump vachatungamira nyika kwemakore masere asi asina kutevedzana. kuti tinzwisise nezvetemu yava Trump yechipiri zvakakosha kutarisa zvavakaita pavakatanga kutungamira nyika uye zvavaitaura kuvatsigiri vavo. Chekutanga chakakosha inyaya yekushanyirwa kwenyika nekwavanoti kukoshesa nyika yeAmerica kwete kudyidzana nedzimwe nyika dzekunze. Muna 2017, mazuva manomwe vangotora mhiko, vaTrump vakabva varambidza kupinda munyika kwemazuva mapfumbamwe kwezvizvarwa zvenyika zvinobva kunyika dziri kuMiddle East kana kuti dzemaMoslems dzakawanda. VaTrump panguva iyi vakati,
I'm establishing new vetting measures to keep radical Islamic terrorists out of the United States of America.
Ndiri kuparura dzimwe nzira dzekuona kuti munyika musapinde vanopfurikidza mwero. Hativadi muno.
Vachitsvaga rutsigiro gore rino, vaTrump vakavimbisawo kuti vachadzinga vose vari kupinda munyika vasina magwaro akakwana. Vanoti vanhu ava vave kuita sehosha chaiyo muAmerica. Vakaudza vatsigiri vavo kuNorth Carolina zvavanoti vachaudza mutungamiri mutsva weMexico kana vatora mhiko.
I'm going to inform her on day one or sooner that if they don't stop this onslaught of criminals and drugs coming into
ndiri kumutaurira musi wekutanga chaivo kuti vakaramba vachitumira kuno mbavha nevanotengesa zvinodhaka tichavatorera matanho akasimba. Ndiri kuvaisira mutero wezvikamu 25 kubva muzana kune zvose zvavanotengesera America.
Pavaitungamira nyika, vaTrump vakaisa mitero pane zvinhu zvinotengeswa kuAmerica neChina uye zviri kuratidza kuti vachaenderera mberi vachiita zvirongwa zvakadai.
I'm going to immediately impose a 25% tariff on everything they send in to the United States.
Vari kutikuwadza zvinhu zvisingatambirike. Vanorambidza vanhu kutengesa zvinhu munyika mavo, vanhu vorasikirwa nemabasa, votanga kugadzira zvinhu zvacho munyika mavo, votitumira zvavagadzira pasina mutero wavanobhadhara. Tinobva tarasikirwa, tinorasikirwa nemakambani, nemabasa, tinorasikirwa nezvinhu zvakawanda, zvinhu zvinoratidza kushaya njere.
VaTrump vakaburitsawo America muchibvumirano chekukurudzira kutora matano pakushanduka kwemamiriro ekunze kana kuti 2015 Paris Agreement vachiti,
I was elected to represent the citizens of Pittsburgh, not Paris.
Ndakasarudzwa kumirira vagari vemuPittsburgh, kwete Paris.
Vanotiwo mutemo vavo panyaya yemafuta ekufambisa dzimotokari unenge wakanangana nekuchera mafuta aya muAmerica kwete kutenga kune dzimwe nyika.
We're going to first day, first hour. We can do many things in the first, but first we're going to drill, baby, drill.
Muzuva rekutanga muhofisi tichaita zvinhu zvakawanda, asi chekutanga kuchera mafuta ekufambisa dzimotokari.
Mutemu yavo yechipiri, vaTrump vari kuvimbisa kudzika mitero yekubhadharisa dzimwe nyika pakutengeserana uye kusanyanya kudyidzana nevekunze sezviri kuitwa nemutungamiri wenyika pari zvino vaJoe Biden. Nyaya iyi yatumirwa nemutori wenhau weVOA Trina Trin mukaiverengerwa neni wenyu Blessing Zulu, VOA Washington DC.
Zvakabuda musarudzo yedare reparamende repasi kana kuti House of Representatives hazvisati zvaziviswa zvizere. Asi iye zvino Democratic Party ine zvigaro mazana makumi mapfumbamwe nezviviri kana kuti 192, Republican Party ine zvigaro mazana maviri nezvitanhatu kana kuti 206. Dare iri rine zvigaro mazana mana nemakumi matatu nezvishanu kana kuti 435. Kuti bato rinzi rakunda rinofanira kunge riine zvigaro mazana maviri negumi nezvisere kana kuti 218. Mukuzeya nezvenyaya iyi, Ivan Zininga weStudio 7 abata muzvinafundo Eliot Masocha vanodzidzisa paDeVry University kuOhio muno muAmerica kuti tinzwewo maonero avo.
Pasarudzo dzemuAmerica dzakaita kuti maRepublican vakunde chaizvo, so kuziva kwedu kuprezidendi, kusenata, kusenate nekuHouse of Representatives zvinoreva zvakawanda chaizvo pautongi hwemunyika yomuAmerica.
Ndipapo patiri kuda kuti mutsanangurire vateereri ipapo.
Purezidendi akange iye aine majority inenge iri kusenate, yozoita zvemajority inenge iri kuHouse of Representatives, uku zvinoratidza kuti izvo utongi hwake huchange hwakamunyu nyorovera chaizvo, kwakamusunungukira chaizvo, nokuti unenge aino ruzhinji rwavanhu vaano zvedzimbambiri dzesenate House of Representatives dzinenge dzichimusapota pane zvose zvaanenge achida. Saka zvinoreva kusimba kwoutongi hwavadonald Trump rwendo runo vachipinda kunotonga rwechipiri.
Vakakundwa musarudzo, ngatiti amai Kamala Harris, vanenge vochiita sei kuenda mberi?
Amai Kamala Harris hazvirevi kuti havachashandwi navo muutongi hweAmerica. Vanowanza vatodanwa kuwhite house pachapinda vaTrump, vanowanza vatodanwa vanenge vakaruzaiwa namai Kamala Harris kuti chiuya titaurirane savana vomunhu mumwe womunyika mumwe, tione kuti pamwe maidea ako angangotibetsera vokutonga.
Ko vari muzvigaro zvehurumende vemadhemokrats vanoramba varipo here?
Vamwe vanhu vakafana vakabata zvigaro izvozvi mumadhemokrats vachishanda navaBiden vanogona kusangobviswa pazvikundla zvavo, nokuti vanenge vachionekwa kuti basa vanorigona. Zvekare handiyo solution yokungosvika pamwe uchibvisa vose vagara varipo, unenge uchida pamwe kumboshanda navo uchiona kuti vanoshanda nenzira dzipi.
Pane sarudzo dziya dzichazoitwa paperi apo dzemamidterm dziya, padzinouya pane zvizhinji here zvamunoona sokuti zvichachinja?
Pasarudzo dzimwe dziri kutevera dzinowanza dzaitwa pakati pesarudzo dzamapuresidendi dzinonzi mamidterm elections dzinowanza dzachinja chaizvosa. Ndinotarisira kuti dzinochinja padzichazoitwa pamakore maviri kubva patiri panapa. Panoitwa anonzi mamidterm elections anonge achisarudza nhengo dzokumahouse of representatives, nhengo dzimwe dzokumasenata uku namagavhena mamwe vanenge vaine makore avo anenge apera.
Vanga vari muzvinafundo Eliot Masocha vachitaura vari parunhare kuOhio muno muAmerica naIvan Zininga weStudio 7. Varwiri vekodzero dzemadzimai vakawanda vanoti kusarudzwa kwemadzimai echitema maviri anoti amai Lisa Bland Rochester vekuDelaware pamwe naamai Angela Olso Brooks vedunhu reMaryland kuti vapinde mudare reSenate kunofadza. Aka ndekekutanga munhoroondo yeAmerica kuti mudare iri muve nemadzimai echitema maviri panguva imwe chete. Mukuziya nezvenyaya iyi, Marvelous Muhlanganya uye weStudio 7 abata vanoongorora zvematongerwo enyika muzvinafundo gadziro kwekwerere.
Notenda mai Kamala Harris pakumiririra madzimai musarudzo nokukwikwidzwa kuchangobva mukuitika munyika yeAmerica. Kunyange zvazvo vasina kuzobudirira, asi kushinga ikoko kwavakaita kunopa kuti madzimai avevo nokukurudzirwa kuti vaite zvematongerwo enyika uye kuti vave vanodawo zvokutungamira. Tinoda kutendawo nokuona kuti madzimai aripo achiri kumira chaizvo kuti vatungamirirevo, vape mafungiro avo uye vabatsire kuumbwa kwenyika yeAmerica. Takatarisa madzimai maviri akabva kusarudzwa kupinda mudare reSenate, mai Lisa Bland Rochester vokuDelaware. Tinoona kuti vakamiramira chose vakabudirira. Totarisa zvakare kuMaryland kuna mai Angela Olso Brooks, vakamiramira vakapindawo muSenate.
Zvakaitika izvi zvinorevei kumadzimai nevanasikana?
Tinhu zvinokurudzira madzimai kuti zvingaita zvazvo sokunonoka. Iye ukamboita sokukonewapo kutanga asi ukaramba wakashinga zvinoita. Uye tinokurudzira madzimai kuti kana mumwe mudzimai achimira chidawo chinzvimbo chokutungamirira achigona achizvikwanisa, ngatimirei tsigirane timire pamwe chete kuti zviendeke.
Mungati pane zvingadzidzwa here nenyika dzemuAfrica dzakadai seZimbabwe pamusoro pekutambidzana kwemasimba mushure mesarudzo pane zvamuri kuona zviri kuitika imo muno muAmerica?
Ya, zvingadzidzwa zvakawanda chaizvo, kunyanya tingatangira panyaya yerunyararo. Nyaya yerunyararo ndiyo yakakosha. Kozotiwo vanenge vachibuda musimba vanopuwa nguva yokupendera rwendo rwavo rwavanga vachifamba narwo uro mazuva akati kuti, tingangoti avo vanenge vachipinda saizvozvi tinoona kuti vanotarisirwa kuzopinda kana January. Saka pane pamboita mukana wokuti vanhu varipo vagadziridze zvinhu zvavo, vanyatsosiya vavhara zvavanenge vakatanga vapendera.
Vanga vari vanoongorora zvematongerwo enyika muzvinafundo Gadziro Gwekwerere vachitaura vari parunhare naMavelous Muhlanganya uye weStudio 7 vari muFlorida muno muAmerica. Mushure mekusarudzwa kwavaDonald Trump semutungamiri weAmerica wechimakumi mana nenomwe kana kuti 47th president, vamwe muzano PF vanonzi vari kupembera nekusarudzwa uku vachiti vanoona vaTrump vachibvisa zvirango zvavanoti zvakatemerwa nyika. Asi America neBritain dzagara zvadzo dzichiramba kuti Zimbabwe iri pazvirango, America ichiti yakangotemera zvirango vanhu gumi nemumwe chete kusanganisira mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa pamwe nemakambani matatu. America inopomera vatungamiri veZimbabwe mhosva yekutonga nedemo pamwe nekuita huori, kunyange havo ivo vari kuramba zvipomerwa izvi. Mumashoko avo ekukorokotedza vaTrump nekukunda kwavo musarudzo, mutungamiri wenyika vaMnangagwa vakati vakagadzirira kushanda navaTrump mukuunza runyararo pasi rose. Asi vamwe vanoti vaTrump pavakambotungamira zvirango hazvina kubviswa. Zimbabwe yakatsvagawo makambani mana anoti Mercury Public Affairs neBTP Advisors dzekuBritain neBallard Partners pamwe neAvenue Strategies dzekuAmerica kuti dziibatsire kuti zvirango zvibviswe. Mukuziya nezvenyaya iyi tabata vanoongorora zvematongerwo enyika vari nhengo yezano PF Dr. Masimba Mavhaza pamwe nevanoongorora zvematongerwo enyika vakazvimirira vatawanda dzokora. Takatanga nokubvunza Dr. Mavhaza kuti zvavari kupemberera izvi vanoona zvichiitwa navaTrump here.
Chekutanga ndechekuti vanoPF haisi kupembera nekuti vaTrump munhu wedu kana kuti chii. Tiri kupembera nekuti vaTrump munhu ane pfungwa dzekusada kupindira munyika dzevamwe, ende haana pfungwa dzekubata-bata kana kurwisana nevanhu vaanenge asina kuburana navo. VaTrump from his statement vakatiwo, "The US is a pressing challenge that depends on preserving an image." Saka this image ye US yanga yavapezvinezvi yanga iri yekuda kungodenha hodo muparanzvongo. But vaTrump vari kupinda vane chinangwa chekuti vachamisa hondo dzese, vachabvisa rubatsiro rwavari kupa rwokupesa dzimwe nyika dzisina musoro kuti dziite hondo, uyezve vachakurudzira nekuumba runyararo mupasi rese tenderere. Tanoda kwaizvozvo isusuwo veZimbabwe tikutarisira kuti vaTrump nematauriro avo nekuti havadi kupindira mune dzimwe nyika vachabvisa zvirango zveupfumi zvakarohwa Zimbabwe neAmerica. Saka tikutarisira ipapo tinoona kuti vaTrump vachatibatsira and zvichashanda in that mena.
Vadzokora, manzwa zvataurwa navaMavhaza nezvikonzero zviri kuita kuti vafunge kuti aiva hurumende yavaTrump inenge yakasiyana nehurumende yavaBiden, munoti?
Chekutanga regai ndititende mai Kamala Harris zvavakaita kuti vakadyiwa vakakonsida vakataura kuti vachaita kuti pave netransfer of power. Zvinotadzwa kuitwa nevamwe vatinoziva vekwana Mavhaza vekuZimbabwe. Chikoro chikuru chandofungidzira kuti vanhu veZanu PF nana Mavhaza vanofanirwa kudzidza. Touya panyaya yekupemberera, aiwa tese tiri kupemberera. Makaona mukuru weMacitizens President Chamisa vachitaurawo vachipemberera vachikorokotedza President Trump nekukunda kwavakaita. Isu seMacitizens emuZimbabwe tinoshanda zvakanaka nemaDemocrats nemaRepublicans. Vose vanoziva hondo iri kurwiwa nevana veZimbabwe. Kune munhu ari kutyora kodzero dzevanhu. Zvese izvozvo hurumende yeAmerica inenge ichiona. Ivava Mavhaza vari kubva vashoropodza hurumende yemadhemokrats vachitaura nyaya dzemasanctions.
Vamavhaza, muri kutaura nyaya yekuti vatrump munofungidzira kuti vanozobvisa zvirango zvamune zvakatemerwa nyika kana vanhu vakatemerwa zvirango. Tinoona kuti munguva yavakambenge vari mutungamiri muna 2016 kusvika 2020 vakawedzera zvirango kana kumutsiridza zvirango zvamuri kuti zvibviswe izvo. Munoona paine shanduko izvi?
Pachava neshanduko huru nekuti makatarisa kuti pavakawedzera zvirango vanga vasina kunyatsoona kuti hurumende itsva yapinda ichamira sei. But vasati vabuda kana mukurangarira mashoko avo vakataura pamusoro peAfrica zvichitanganisa Zimbabwe, vakati vari kuona kubudirira kukuru kuwirirana kukuru nemutemo zvekuti ivo havana chikonzero chekupindira munyaya dzekuAfrica nekuti Africa yaakugona kuzvimiririra. Saka tinotarisa kuti iko zvinezvi vadzoka vanyatsoona vari kunze, vanyatsova machuwadi, vaona kuti munhu anga ari kutungamira hurumende yavo munhu anga ari kuita basa rekutsvaga miromo uko neuko. Nekuda kwaizvozvo vatanga vachibvisa zvirango izvozvizvi.
Vadzokora, pindai tinzwe hanzi, vanotarisira kuti zvirango zvavanogara vachingoti zvakatemerwa nyika zvichabva zvabviswa nekupinda kwavatrump.
Kutaura kwemunhu asingazive, ndogara nichitaura kuti Dr. Mavaza vanozviti dokta asi vanotoda kudzidziswa. Regai ndivadzidzise ipapapa. Hurumende yeAmerica ihurumende inokoshesa kodzero dzevanhu. Hakuna nyika inokoshesa kodzero dzevanhu kupfuura America. Saka zvavari kutaura izvo zvekuti vaTrump vachazodai, chero kukabva president kudenga akadzika pano, anongosvika achitaura kuti Zimbabwe zvamuri kuita izvo zvekusunga vanhu vasina mhosva, zvekuponda vanhu, zvekuabducta, regedzai. Mukaregedza hakuna chinhu chinozonzi zvakare zvirango zveupfumi zvinouya kwamuri. Saka panyaya iyoyo, as long as Zimbabwe ichiramba ichisunga vanhu sezvavari kuita izvozvi, ichiramba ichiponda vana veZimbabwe, ichiramba ichitambudza vana veZimbabwe nekuba neuori hwavari kuita muZimbabwe, hakuna chinochinja nemarelations avo neAmerica, zvisinei kuti president auya ndeupi.
Dr. Mavaza, hanzi bvisai zvirango zvamuri kuzvitemera imi zvehuori kutonga nedemo kutyora kodzero dzevanhu. Munoti
aiwa uku kurwara kwadzokora nevamwe vanodaro. Zimbabwe inyika inochengeta mutemo. Hatitongi nedemo, totonga nebumbiro remutemo rakasarudzwa nevana veZimbabwe. Zvinoita kwadzokora zvido zvinoita kuti Zimbabwe irohwe nezvirango zveupfumi zvekunyedera nyika yako, nyika yechizvarwa. Masanctions haasi kuuraya ZANU PF, haasi kuuraya Mnangagwa, ari kuuraya vana veZimbabwe vari mugrassroots, vari kumusha, vari kushaya mishonga kuzvipatara.
Vanga vari vanoongorora zvematongerwo enyika vari nhengo yezano PF, Dr. Masimba Mavaza vari parunhare kuBritain neStudio 7. Manzwawo zvakare kubva kune vanoongorora zvematongerwo enyika vakazvimirira vatawanda dzokora vari parunhare kuNorth Dakota muno muAmerica. Muchirongwa chedu cheLive Talk na 8 PM nhasi tiri kutarisa nyaya yesarudzo dzemuAmerica, takatarisa madzimai kunyanya. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wokutumira mashoko kuStudio 7, shandisai WhatsApp namba dzinoti +1 202 465 0318. Vanoda kuteerera Studio 7 tibatei na 7 PM pamasaisai anoti 909 AM, 4930 13860 ne 15460 kHz pashortwave mazuva ose. Munokwanisawo kunzwa Studio 7 na6 AM muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 AM, 6175 ne7255 shortwave. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa musoro wenhau dzanhasi. Mutungamiri wenyika yeAmerica vaJoe Biden vataura nezvesarudzo dzichangobva mukuitwa. Mutevedzeri wemutungamiri wenyika Mai Kamala Harris vanotambira kukundwa musarudzo navaDonald Trump. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi, ivai nesu zvakare mangwana. Kana muchida kutitumira tsamba mbozha, dzitumirei kuStudio 7 @voanews.com. Munokwanisawo kunzwa nhau dzedu paWWW.voashona.com. Ini dini Jonga Kandemiri, ndiri mu Washington DC, ndikusiyamina Taboka Ncube.